hongo vatangira vachida kuenda kuchingwizi kuti vanoona vanhu vakadzidziswa nemvura yakapasa dhamu retokwe mukotsi, asi vanhu vakaenda kunotaura kuti vafanira kugadzirira kuuya kwavatsvangirai kumasvingo. Vakaenda kunotaura naminister weprovincial affairs vakuda kwachebhasikiti, vakaudzwa kunzi vatsvangirai havakwanisi kuenda kunoona vanhu ava, havasi kubvumidzwa kuenda kunotaura nekusangana nevanhu ava. Vatsvangirai kana vaine assistance yavainayo ngaiuye isiwe kuofisi kwavabhasikiti, ivo vabhasikiti ndo vachazoenda naye kunoipa vanhu.
Asi tichitaura naivo vabhasikiti vari kuti aiwa havana kurambidza vatsvangirai kushanyira vanhu ava, kati vatsvangirai vakasununguka, asi zvavari kufunga ivo ndezvekuti zviri kutaurwa nehofisi yenyu ndezvemugotsi Matsuro, nekuti pamwe hamuna chikafu chacho chamuri kutaura.
Ukaona vakudaro shuwa kugona ngekwambo vekunyara. Isu tinganyebere seofisi kwakaenda varume vashanu vanosanganisira vananamuda vanhu vanoorganizing sector redu kumasvingo, vanosanganisira vana Jefferson Chitanda vanga vari mumiriri wedare reparamende muparamende yapfuura vachiva zvakare member executive, vakaenda vakanosangana navabhasikiti. Vakatotipa mashoko kuti vabhasikiti vati hongu rubatsiro rwavanhu ngaruuya, asi vavatsvangira harisi kuvabvumidza kunosangana nekutaura nevanhu kuchingwizi.
Saka vatsvangirai vakuita sei nerubatsiro urwu? Varamwira munda makudo here kana kuti vacharwuendesa?
Vatsvangirai vari kuti aiwa upenyu hwevanhu hatingatepolitics nenyaya yeupenyu hwevanhu, vanhu variko vari kutambura nyange zvazvo zvisiri kubatsira uye zvisingadzwisiswe kuti sei zvichinzi havasi kubvumidzwa. Iye munhu akanga ari mutungamiri wenyika ino, ari prime minister wenyika ino, anorambidzwa kunosanganisa nevanhu vakasangana nedambudziko ratiri kuti isusu national disaster, hazvisi kunzwisisika kuti sei vachirambidzwa kusangana navo. Asi ivo vatsvangira vari kuti haiwa kana zvinhu zvavari kuda vanhu vanoda rubatsiro, saka vachamuenda vongonosiyira rubatsiro rwacho vabhasikiti, ivo vabhasikiti vozoona kuti rwasvika kuvanhu. Asi maziviro atinoita zvanopiwa inoda kwatinoti kupoliticisa chikafu, kuti kana chaungana chese wozoenda nacho ndiwota aiwa chabva kuzana, asi tiri kuti aiwa izvozvo hazvina basa kana zvizvo zvavafunga kuita. Isu hatingarambe tiine chikafu nemagombezi zvatoda kubatsira nazvo vanhu vari kutambura, saka tichaenda tonosiya kuhofisi kwavabhasikiti.